Icho kwa di kune msangano urikuitwa muJohannesburg mswa 20 to 24 April. Msangano urikuitwa ne United Methodist Africa Forum. Ndo warikusangana kuti waungane wachikurukura ne zvenyaya dziri kuitika muchurch ye United Methodist Church. Musangano uyu uchaunza vanhu vakawanda muJohannesburg varikuuya kuzosangana kuti vatarise remangwana rechurch yeUnited Methodist Church muAfrica uye kusanganisira mupasi rese.
Musangano uyu wakakosha zvakadi, Reverend Nyarota?
Musangano uyu wakandemiri musangano wakakosha zvikuru. Vanhu wese varikuuya ava vanhu varikunangisa kuti Church United Methodist ichechi iri mupasi rese yaane makore akawanda kubva kumakore ekuna ana 1830 church ichitangwa seMethodist Church muAmerica, muZimbabwe ichizouya muna 1897. Saka munoona kuti pamakore ese ari kufambwa aya pane zvinoitika muchechi. Saka nguva nenguva vanhu munoda kuti mukafamba motarisa kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi. Musangano uyu urikuitwa neUnited Methodist Africa Forum. United Methodist muAfrica ari kuti tuda kuona kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi sechurch United Methodist. Tine zenge tichifamba sei kuenda kune remangwana kumakore pada angadarike zve100 kuti Mwari watipa makore akadaro pamberi pedu.
Zvii zviri kutariswa kuzeiwa?
Vhangeri riri kukura muAfrica. Saka tuda kunangisa kuti remangwana rekukura kwevhangeri kuti rirambe richikura. Zviri kutaura izvozvo takuda kusvikawo patinozvimiririra, patinozviriritira, patinotaura kuti takugonawo kuzviitirawo zvinhu zvedu, kusimudzawo mari dzatinodzidzisa tega vana vedu. Pane kungoramba tichiti tiri kuda scholarship, takuda kusimudzawo mari dzatinozvichengetera nherera dzedu dziri panana Old Mutare, dziri panana Nyadhiri. Pari zvino mari zhinji inochengeta nherera idzi inobva kuAmerica. Mari zhinji dzinowaka machechi dzinobva kuAmerica. Saka takuda kusvika pekuti tingaite sei kuti vafundisi vedu vachengeteke zvakanaka muAfrica, uye tichichengetedza unhu hwedu netsika dzedu sevanhu vemuAfrica, tichiparidza vhangeri rekuti Jesu Kristu ndiye muponesi, Jesu Kristu ndiye tenzi, tichigashira dzidziso inobva muBhaibheri semagashiriro atakaiita sezvizvarwa zvemuAfrica nemanzwisisiro atinoita shoko raMwari sezvizvarwa zvemuAfrica.
Imi munobatsirwa sei nekupinda kwamuri kuitawo musangano uyu sevatendi vekereke muZimbabwe?
Isu sevatendi vanobva muZimbabwe nedzimwe nyika dzese dziri muAfrica, chinotibatsira pamusangano uyu kutsimbirira rudairo rwedu, kutsimbirira rutendo rwedu, nekubvunzana nekuonesana kuti apa ndopane rudairo rwedu.
Tinozva kuti imi, Reverend Nyarota, muri mumwe wevanhu vachataura pamusangano uyu. Makasarudzwa sei uye zvii zvamuchataura nezvazvo?
Ini ndakakumbirwa kuti ndizotaure pamusoro unotaura nekuti United Methodist Church muAfrica ichitarisa nematunhu atingati regionalization, kuti maregions anenge ari muchurch yeUnited Methodist, kuti kunge tiri maregion iwayo matunhu iwayo zvine machallenges akadini, zvine matambudziko here, zvine maopportunities akadini, mune mikana here yezvinhu zvingabude kuti zviitwe nekunge tiri kushanda sematunhu akasiyana-siyana muchurch yeUnited Methodist. Saka ndiri kuzotaura ndichionesa kuti Church United Methodist muAfrica ichechi yakura yatingati dai ari munhu yabva zera, ichechi yakugona kuzviitirawo zviro zvayo, ichechi inoramba yakatsika pane dzidziso yemuBhaibheri. Tikange tauya kune idzi nyaya dziri kunetsa dzechingochanidzi, isu chechi yemuAfrica tiri chechi isingagashiri dzidziso yakadaro. Tiri chechi inoti kana munhu achiita kararamiro kakadai haangagoni kuti agadzwe kuva musandiri muchechi yeUnited Methodist muAfrica. Ndakaitawo sese rekuti ndakamboshanda nemachechi edu muUnited Methodist muEurope, ndakamboshanda nemachechi edu muUnited Methodist muAsia, ndikashanda nemachechi yeUnited Methodist muAmerica, ndikazvarwa, ndikakura, ndikadzidzisa chifundisi nemachechi United Methodist muAfrica, ndikatenderera Africa kwese, nyika dzese dzine United Methodist muAfrica zhinji dzacho ndakasvika ndichita basa ramwari ikoko. Ndosaka wakati chuya kune ruzivo rwakati pamhamikei ne maitikira ano ita Church United Methodist mumatunhu akasiyana siyana. Saka ndokuzotaura nemaitikira nemafambisirwo anoitwa church mumatunhu akasiyana siyana, tichipangidzana sevana vemuAfrica kuti tingaenderere mberi sei tisingarasikirwi nerudairo rwedu, nerutendo rwedu, nechikristo chedu, nedzidziso yeBible.
Koimiwo sevatendi vemuAfrica makamira papi pashanduko inonzi yave kuda kuunzwa mukereke yenyu?
Vana vemuAfrica takasangana tikafunga kuti tingaite sei kuti tichengetedze nekuramba tichidzidzisa kubatana kwechurch yemuAfrica kuti irambe yakabatana tiri pamwe chete seUnited Methodist, tisingapesani, tisingapandani, uyezve tisingabudi muchurch yedu tichigara tirimo asi tisingatsukunuswi kubva pane zvatinodaira, tisingatsukunuswi kubva paBible. Tisingatsukunuswi zvakare nekuda kwekuti mamwe marudzi akuita sei, akufamba sei. Saka takakokorodzana vana vemuAfrica vari kwese kwese, isu tiri kugara kune dzimwe nyika nevari kugara mudzinyika dzakasiyana siyana muAfrica, tikaunganidzana tikatanga boka irori reUnited Methodist Africa Forum rinomiririra zvinangwa zveUnited Methodist Church muAfrica. Riri kutarisa remangwana rechurch yeUnited Methodist muAfrica. Nekuti zviro zvaakupera kusanduka sanduka mupasi rese, takaona kuti chinhu chinokosha kuti tisangane sevana veAfrica, semaUnited Methodist, tikurukure kuti zvataakuenda nemasandukiro akuita zvinhu mupasi rese, hatidi kuti isu tubatwe takaitwa chikuku watawata, uye hatidi zvakare kushandiswa nemamwe marudzi wanenge waine matambudziko avo nenhamo dzavo nehondo dzavo dzavanenge vachirwa kumamisha kwavo. Vamwe vanga vaakuita tsika yekuuya vachivhomora vhomora vamwe vana veAfrica vowashandisa nekuda kuparadza church yeUnited Methodist muAmerica umu zviri kunetsa, vamwe vaakubuda muchechi. Saka kuno wanga varida kuparadza. Saka takaungana kuti isu hatidi kubviswa pachirindo, hatidi kubviswa parudairo rwedu.
Nderipi shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Shoko randingade kusiyira vateereri pane ino nguva vakandemiri nderekuti Jesu Kristo ndiye muponesi, nderekuti upenyu hunobva kuna Kristu. Shoko randingade kusiyira vateereri pane ino nguva vakandemiri nderekuti takasikwa naMwari zvakanaka seAfrica. Tsika dzedu dzatinadzo takadzipiwa naMwari, dzakapiwa madziteteguru edu naMwari, magarire edu takapiwa magarire edu naMwari. Tsika dzedu dzisingarwisani nedzidziso yeBible tinoda kudzichengetedza tichidzisimbisisa. Hunhu hwedu hunoda kuchengetedzwa, uye mukaona hunhu hwedu huzhinji wateereri ndihwo huri muBible. Isu vanhu vemuAfrica tisu vanhu vane upenyu neugaro nerudairo hwakasimba chaizvo chaizvo huri muBible. Hama dzangu, soko randinokusiyirai muzuva ranhasi nderekuti Jesu Kristu ndiye nzira, ndiye chokwadi, ndiye upenyu. Mazvita, Mwari akukomborerei.